mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 9 Gumiguru 2020 makacherera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kwanisa kuwa nesu mchurongwa chedu chanasi. Ini, ndini chanono kawande, ndiri mu Washington DC, ndichiti ezvinoi zviri mchurongwa chanasi.
Tsikao, ziri kutaguni so mchakura muzvikoro, wana wari kuenda muzvikoro, kwete kuno dziza, asi kunoswera, wachita, zvisina unhu wangova.
Rimwe sangano rinomirira varairidzi, rinoyambira hurumende pamusoro pekuunganidza vana muzvikoro pasina varairidzi.
Kuzo takatarisawo kune dzimwe nyika, tinoona kuti South Africa, Tanzania, neAmerica dzakanotarisana nesarudzo munguva pfupi iri kutevera. Tanga muna October muno tichiinda muna November. Saka isu semaonero edu pana chinofanira kumisa sarudzo.
Zimbabwe Electoral Support Network inoshora kumiswa kwesarudzo nekudzingwa muparamende kwevanhu vakasarudzwa nevanhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Basi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vachingori mazana maviri ane makumi maviri nevapfumbamwe 229. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvinomwe zvine mazana mapfumbamwe ane makumi mashanu neumwe 7,951. Nezuro vanhu vanoita makumi matatu nevaviri 32 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe uye vanhu vese ava vakachitapurirwa muZimbabwe. Muharare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana rine makumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mana nevashanu 45 vafa nechirwere ichi, kwozouyawo Manicaland iyo ine vanhu makumi maviri nevaviri 22 vakafa necovid-19. Vapora munyika vanoita zviuru zvitanhatu zvine mazana mana ane makumi mana nevatanhatu 6,446. Sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe riri kuyambira hurumende nevabereki kuti vasaunganidza vana vechikoro pazvikoro pasina varairidzi. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takafira Joe vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanirwa kunzwisisa kuti varairidzi vakabatana mukusaenda kubasa kusvika zvichemo zvavo zvagadziriswa. Vati hurumende iri kuedza kuchichidzira varairidzi kuti vadzokere kumabasa, asi vachiti izvi hazvisi kuzoshanda.
Varairidzi vari kukwanisa vhiki mbiri nhasi musi weFriday vachiramwa mabasa. Taifunga kuti hurumende ichakurumidza kutirimuka ikakwanisa kuti pawanikwe nhaurirano kuti zvikoro zvinge zvichivhurwa mune zvakanaka. Zvisinei, hurumende inoratidza kuti yakaisa zvitanda munzeve. Chiri kutokandamadza ndechekuti maofficials omuhurumende ari kutovhundusira varairidzi kuti vanokwanisa kuzoshaya pei, nokuti vanoti no work no pay. Asi varairidzi vakazvipira kuti havakwanisi kunge vachienda kuchikoro, nokuti kunyangwe vakapa threat yakadini zvayo, hazvikwanisi kuti varairidzi havarimi mari, havanhunge mari dzokuti vakwanise kuenda kuchikoro. Naizvozvo varairidzi vatinotungamira vari kutiudza kuti kana pasina nyaya dzemari uyezve kutaridza health, kukoshesa kwehealth and safety yavarairidzi, havakwanise kunge vachienda kuzvikoro.
Saka hurumende muri kuiudza kuti
isu
Tringo challenge ari muhurumende kuti kana pane munhu anofunga kuti varairidzi faking incapacitation ngauye wotimpe mari yomurairidzi iyo inoita 3800 agokwanisa kuti atsvage imba yokuti murairidzi unotora tauni yaanoda unotsvaga imba yomurairidzi 3 bedroom house wobhadhara rent wotengera murairidzi chikafu chinokwana pamwedzi woonawo kuti pamari iyoyo angasevha sei yekuti murairidzi ane vana vaviri vari kusecondary school nevamwe vana vaviri vari kuprimary kana azvikwanisa izvozvo tingati varairidzi vari incapacitated but chatinoziva ndechokuti varairidzi incapacitated are not capacitated saka wega unoda hake kuti varairidzi havasiri incapacitated ngauye tiite atest case timpe mari inotambirwa nomurairidzi tione kuti anobhadhara rent akabhadhara chikafu akabhadhara health akabhadhara school fees mwedzi ukapera pasina zvekupa mari hapana zvingabudirira
asi Dr. Joe hurumende inoti vo haina mari
hongu vangaticlaima kuti kwai hurumende haina mari ko inozongoshaya mari kaatada kuenda kupawarairidzi chete ko inopiwa masoja neinopiwa maporisa inenge ichibva kupi saka isisu hationi sekuti hurumende haina mari hurumende ine mari asi haina mari yokuda kupa varairidzi saka isiri ngoti kana zvichiita kuti hurumende kana ichida kunokwereta kuna satani iwane mari yokupa varairidzi ngaainde inokwereta ikoko
munombotaura nevana vechikoro kuti vanzwisise zvamuri kuita here vanoti chii vana vechikoro vanombotauravo zvavari kufunga here
muzvikoro makaderowo vana vezvikoro vakawanda vavakutsamwa vari kudawo kuronga zvokuratidzira ende handifungi kuti hurumende ichazoblema varairidzi ichiti ndo varonga izvozvo tsikawo dziri kutsvaguni somutakura muzvikoro umu vana vari kungoenda kuzvikoro kwete kunodzidza asi kunoswera vachiita zvisina hunhu vamwe vaa saka isi tinokurudzira vabereki kuti kuvaraidza nguva kuti yazoonerwa kutumira vana vavo kuzvikoro kusina varairidzi dai vaona kuti vambochengeta vana vavo vozouya hurumende navarairidzi tatenderana kuti zvikoro zvingavhurwa zvakanaka sei maringe unokupa mari kuvarairidzi uyezve nekukoshesa health and safety yavarairidzi navana vechikoro hatitye kudzimwa mabasa nokuti takatoteya mari vamutsva akateya mari vamutsva haafani kutya kusviba magara
avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe Dr. Takavira Joe vari parunhare kumasvingo nestudio 7 Sangano rinoongorora nekubatsira mune zvesarudzo reZimbabwe Electoral Support Network ZESNI rinoti hurumende yaisafanirwa kumisa sarudzo dzakange dzichifanirwa kuitwa muna zvita ZESNI yati zvekare mutemo unobvumidza mapato ezvematongero enyika kuti adzinge nhengo dzakasarudzwa nevanhu achidoma vasina kusarudzwa kuti vatore zvigaro izvi unofanirwa kupindudzwa nekuti unotorera vanhu masimba avo ZESNI yataura izvi mushure mekunge vakafanobata chigaro chemutungamiri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe nevamwe vavo vanodarika gumi vakagadzwa senhengo dzeparamende dzisingavhoterwi vachiti sangano ravo rinoshushikana zvikuru nekudzingwa kunoitwa nhengo dzeparamende masineta nevamiriri vematunhu taedza kubata munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vanik mangwana nemukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato riri kutonga rezanupf vatafadzwa mugwadi asi nhare mbozha dzavo dzange dzisingadairwi
isu vezesini takakatyamadzwa zvikuru nokumiswa kwesarudzo kwakaitwa naminista wehealth panguva zek yanga yaongorora yakaona kuti zvanga zvakakodzera kuti sarudzo dziitwe muna December izvi zvinoita sekunonzi iyo zeki yacho haina masimba inongomirira kuudzwa zvokuitwa nehurumende izvo zvisina kana kumbonaka kufamba kwevanhu kwakanga kwakamiswa nelockdown kwakasunungurwa uye vazhinji vari kuita mabasa semazuva ese tinoona isusu kuti kuparamendi kuri kushandwa hurumende iri kushandwa vana vezvikoro vari kuenda kuchikoro makambani ari kushanda uyezve tikatarisawo kumapato tinoonawo zvakare kuti mapato arikuita misangano yao vezanopf varikutoita maprimary elections avo mumatunhu hapana chingamisa sarudzo pakaita sokudai kwezoita katarisawo kune dzimwe nyika tinoona kuti South Africa, Tanzania neAmerica dzakanotarisana nesarudzo munguva pfupi iri kutevera tanga muna October muno chiinda muna November saka isu semaonero edu pana chinofanira kumisa sarudzo
vakadomwa neMDCT vakatoreswa mhiko dzekuva nhengo dzeparamende nesineti nezuro pasina wakavavhotera zesini inofungei nenyaya iyi
imwe nyaya iri kuti shusha zvakare ndiye kudzingwa kwema MP nemakanzura muparamendi uyezve nemumatunhu izvi zvinosuwisa zvikuru kuti mapato ezvematongero enyika ari kukwanisa kudzinga vamiririri kubudisa vamiririri mumaparamendi nemumatunhu vasina kana kungobvunza vanhu vanomiririrwa vacho mafungiro avo kubva panosarudzwa vanhu vakamirira mapato avo pamaelections akadzamara asarudzwa haachamirira bato akutomirira dunhu raanenge asarudzwa iroro nekudaro vanogara mumatunhu iwavo vanofanira kunge vane chokuita nekuzodzimunhu iyeye asiye basa kubva muparamendi kana kubva mumatunhu zvino isu zvatione kuti mutemo wakaita seiwoyo unobvumira kuti vanhu vamiririri vevanhu muparamendi romatunhu vabviswe muparamendi kana kuti matunhu mutemo uyo hauna kumira zvakanaka
saka vamakoni sangano renyu pane zvaringaita here pamusoro penyaya yemutemo uyu
sezesini tinokurudzira kuti mutemo wakadaro iwo uongororwe zvakare kuitira kuti pamberi apo in the future mapato asakwanise kungodzinga maMPs vamiriri vevanhu muparamendi uyezve nokumatunhu vasina kudzokera kuvanhu kunoti munoti kudini nemashandiro ari kuita vatungamiriri
avo vange vari sachigaro vezesni vaAndrew Makoni vari parunare kuHarare nestudio 7 Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakashanyira dunhu rechimanimani nemusi wechina uko vakakumikidza urongwa hwekumutidzira dunhu iri kubva mukuparadzwa kwaro nedutu mupengo Cyclone Idai muna 2019 zvimwe zvezvivakwa zvakashanyirwa navamunangagwa zvinosanganisira zambuko repa Skyline iro rakanga raparadzwa necyclone Idai pamwewo nedzimba dziri kuvakirwa mhuri dziri kugara makamba anoti Kopa Nyamatanda negarikai dzakaparadzirwa misha nedutu mupengo iri kushanya kwemutungamiri wenyika uku kunoteverawo urongwa hwekuchenura nzvimbo yechimanimani hwakaitwa nemusi wechitatu nemadzishe matanhatu edunhu iri Studio 7 yabata mumiriri wechimanimani East uye vari nhengo yezanupf vajoshua Sako vakati vachataura nesu nhasi chishanu asi kanzura weward 23 vajoel dumakwezu vemdc alliance vanoti chikuru chavari kuona chiri kuitwa kugadzirwa kwemigwagwa kwete kuvakwa kwedzimba sezvo mhuri dzakawanda dzichiri kugara mumatende ngatinzwei hurukuro yavaita najonga kandemiri westudio 7
munoti ione kushanya kwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro iko kudunhu kwenyu kwechimanimani
Ayo vati vaingalonga varipo saka ndotonga
Saka vanhu vari kugara makamba iwaya vachiri kuwana rubatsiro here pari zvino? Vanhu vakawanda zvakadii vachiri kugara mumatende amuri kutaura iwaya?
Vese vakangopinda mumatende vachirima.
Dzingaita mhuri ngani?
Mhuri dzinopfuura 400 tiri pakopa. Pane moda dzinoita matende dzakafara. Nekuti vari vari kune matendiri anonga achipita 2.
Avo vange vari kanzura Wayward 23 kuChimanimani vaJoel Dumakwezu vari parunare kwakare kuChimanimani naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombo tarisa zviri mumapepanhau anhasi. Financial Gazette gurukota rinoona nezvemari vamuturi Ncube vanoti Victoria Falls Stock Exchange ichavhurwa mwedzi uno wagumi guru. Zimlife.com ine nyaya pamusoro pekusungwa pevaimbove gurukota rinoona nezvekuchengetedzwa kwenyika vaNicholas Goche, avo vari kupomerwa mhosva yokutengesa ngombe dzavainzi vakange vatotengesera umwe munhu. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kwasai vashamarari veStudio 7, tiri kushamisika zvikuru sedanho ratorwa rekugadza naTokozani Kupe. Ava Tokozani Kupe nevanhu vake veMTCT kunzi vama members of parliament. Court order yakaitwa iya yekuti hazvimbomiswa yaya jambwa seiko. Reva kuti muZimbabwe medu hamusina mutongo wakarurama kaum, hamusina mutemo unoshanda, mataredzi mosva haachashandi. Chava kushanda kuti munangagwa chete. Kana ukananzwa bhutsu dzake ndokuti watoda washarika mutemo yehurumende. Ivo vanozviti ndo vagadziri vemutemo, ndo vanozviti vazivi vemutemo, maconstitutionalist party. Apa vataridza kusaziva mutemo ende kusautevedzera. They are all above the rule of law. Havasina kana chavanotarisa kumutemo kana kumadzita redzi mhosva. Zvinoshamisa zvikuru. ZveZimbabwe zvaakutsverudza izvi. Ndatenda hangu ndiri pano paPretoria South Africa. Yonzi mafira kureva.
Mwadii paStudio 7 apo. Ndinonzi Shalom, ndiri paDurban apo. Ndomotoro wangu pamusoro pana Monzura naPupao. Zvavari kuronga nekutaura izvoko hazvitomboshandi. Vari kutozvipedzera nguva yavo. Hapana kana munhu anombovada, anombovavhotera. Hapana, ende hapana munhu anombovatsigira. Ende vari kutoita vari kutokanya madhikozi munhu wesarongoti avo wavo. Havasitombozviva zvinhu vari kuita, saka vatopedze nguva. Ndatenda hangu nezvavari kuita zvekupedze nguva izvi.
Mamuka sei vanhu vekuStudio 7, tirikutaura ndiri paSouth Africa apa. Ivo vachamisa vatii kubatana kuti zvinhu zvigadzirike, pangoti vangokwama ndakahwina ndakaikozvo tikasvika kumaelection. Vachatadza futi kuenda kumaelection vachikokwama. Vatii kubatana zvinhu zvigadzirike, zvinhu zvigadzikana. Ukatarira izvo vafanira vazhinji vari kuperera joni vakaenda kuchikoro vaka ane madhigiri bhati hapana chiri kubuda. Rosika Babu Chamber, Nanambo Shanda. You go in the house, Miss Janaka, Miss Janaka, you go to Nanko Palma, you know, my lady, and put you on the video, always go to Palma, who don't watch funny now.
Zange ziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazo enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Chikamu chino chino tarisa zviri kuitika muAmerica. Hurumende yava Donald Trump inoti iri kudzikisa uwandu hwevapoteri vanopinda muAmerica pagore rega rega kubva pazviuru gumi nezvisere 18,000 kusvika pazviuru gumi nezvishanu 15,000. Hurumende yava Trump yakatozivisa paramende yeAmerica kuti ndizvo zvavari kuda kuita. Uwandu hwevapoteri vanotambirwa muAmerica hunongogona kukwidzwa kana kudzikiswa neCongress yeAmerica. Muzvinafundo Stan Mukasa veIndiana University vanoti nyaya yevapoteri iri mubumbiro remutemo reAmerica, naizvozvo havaoni vaTrump vachibudirira. Vanoti uku kutaura kwemunhu anoda kufadza vatsigiri vake sezvo riri gore resarudzo.
Kuti munhu kana chiya uzopotera kunokuka pane zvaanofanira kuita. Saka iye kuti adzikise wapotere anotofanira kuchinja murau iwoyo, but kuchinja murau iwoyo anofanira kuti aende kuCongress. So Congress inofanira kubvumira kuti hora ikachinja nenze mitemo inounza wanhu vanopotera kunoku. Pane akambozviedza asakatarwa nematero ekutonga nhau kuti hazvisiri pamurayo zvaakuita. Saka uku kungotaura kwake kwaari kuita ngekuti pane zvimwe zvinhu zvisingachinjwe kunze kwokuti watoenda kudare reCongress kuti uchinje mutemo. Panotova nemutemo unopa matanho acho ekuti kana uchida kuya kuzopotera kunoku ndozvo zvavanofanira kuita. Saka murau mutemo kunyika. Saka iye haangakwanisi kuchinja pachadega asina kuenda kuCongress.
Zvokuona kwenyu nimi pane zvavanowana here vaTrump pakutaura mashoko akadari ivo vakatarisana nesarudzo?
Vanofunga kuti munhu haakuziva kuti ari kunorwisa mwedzi unouya maelections. Saka aakutsvaka zvaangaita unge kuti angakwidzere wamwana wanozomuvhotera. Ndiyo inonzi kutaura kwokuti wanhu vakuvhotere. Saka aakungopromisa zvinhu zvese zvaanongofunga. Ofunga kuti ndikataura kudaro maybe kuchava nevanhu vakawanda vachandivhotera.
Saka munoona sokuti kutaura uku kunongori kutaura chete, hapana zvazvinobatsira.
Hapana zvazvinobatsira. Kungotaura pane zvimwe zvinhu zvakawanda zvaakataura hapana zvakaitika. Ona imadziro aita alikuwaka neku Mexico. Hapana kwaka zvakakwa zvakasvika. Kungotaura. Ndozvinoitika ma politicians kana vakuenda kuma elections vanotaura zvinhu zvakawanda. Asi hapana zvishiku.
Muzvinafundo Stan Mukasave, Indiana University, mudunhu rePennsylvania, vari parunhare neStudio 7. Nasi muchirongwa chedu chemimhanzi tine muimbi Jam Master uyo anekambo kakanetsa zvikuru kanonzi Hello Mwari. Zita rake rokuberekwa anonzi Rodin Mashandure uye gore rapera akabura kamwe kambo kakanetsa kanonzi Tasangana Mutaundi. Video yekambo Hello Mwari yakaonekwa nevanhu vanodarika milioni imwe chete mukati memavhiki maviri chete. Blessing Zulu West Studio 7 aita hurukuro na Jam Master akatanga nokumubvunza nezvekurarama kwake semuimbi munguva ino yeCovid-19.
COVID yakapiririzwa zvakawanda, but isisi maartists tichakamboitawo time yekunyatsomeditata about our music, even nemanyoro atinoita music. Saka nekuti Hello Mwari isomo yakangoya from God. Ndomawira akaita Hello Mwari ingangodaro.
Asi pane zvimwe zvitsva here zviri mugapu zvamungangobure mazuva ari kuteera?
Ya, mufana kutarisira something, but apa tichambuti mire kwanza patakaburitsa unonzani then pataburitsa Hello Mwari iyoyo pataburitsa remix yacho. Saka for now vanhu ngavambotevera chi idzodzo then tikuvagadzirira single collection kana kuti album todi.
Muri kutambirwa sei muindustry yemusic?
Tikafunga patakatangira nepatave nao and patakatangira pacho taiziva kuti ndozvichaitika. Ya, isusu takatanga hedu kupinda kunzi takuisa music business last year. Saka zvinova zvinhu zvakatiomera pakuti mapeji zedu masocial media zanenge akati fikirei pakuti anenge asingabvinze mari. Saka mari dzataitowana ndedzemashoo, but at least hatingazomboshore Mwari nepashoma paruti.
Aiwa, tinokutenda zvikuru Jam Master nekupinda muchirongwa chedu.
Yeah, thank you so much. Thank you so much. Holy.
Yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Rimwe sangano rinomirira varairidzi rinoyambira hurumende pamusoro pekuunganidza vana vezvikoro pasina varairidzi. Zimbabwe Electoral Support Network inoshora kumiswa kwesarudzo nekudzingwa muparamende kwevakasarudzwa nevanhu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.